Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka wa tereri, chinosa kata zakari manero anasi, uri musuwe China, Kurume 3, 2022. Makate ili laku Studio 7, nefanyure inya zirigitika mZimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, ilimu Washington DC. Tenda kutema kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini jonga kandemi ili ndiri mu Washington DC ndi chiti yezu nesu mchirongwa chedu cha nasi bazirezo utanuru notiva nwaviri waka fane chiwere cha COVID-19 mwenyika nezuro ijo chakabato wamezana ni makumimatanatu ne mumwe bato yijare Citizens Coalition for Change runoti mapurisa ya mbulawayo awe kurishaita mfaro achida kuziva urongwa we mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa wekutsvagarutsi giro sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukupidza musarudzo dzemabai elections vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Indwe mimwe misoro ina wazidu zanasi ichiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazirezo utano runoti vanhu vaviri vakafane chirwere cha COVID-19 zvasiya vafane chirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu zana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu negumi nezviviri. Bazi rezveutano richitiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,278,394 vabaiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nezvinomwe zvine mazana mashanu nevanomwe kana kuti 3,307,507. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushayiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyere kupe kwekuti mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatombuyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere checovid-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chirodza.
No nyaya iri kunetsa ndeye kuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiroda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tioda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa even mafoni vanhu vakudeidzwa kumaofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ichibvunzurudzwa kunzi ko Nelson aripi. Saka iye nezvi pane nyaya yeroad show itenge tuda kuti tinge tichiita vabva vataura kuti no you can't do that.
Muri kuona asi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupumula aendeswawo mapurisa kuofisi vachikuva vachibvunzurudza izvi vakomana vedu vesecurity Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu ivo vavanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa uyezve azvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu dzedu.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa zvo muchizva kuti hatina mobvira tagara tasununguka muno munyika nguva yasmith paine law and order maintenance nguva yamugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza vakati mutemo iwoyo waakunzi posa. Saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu. Saka ndamubvira tava vanhu vakasununguka muno munyika, not even one single day ndamubvira taita vanhu vakasununguka. Saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu and chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kwakare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rakabudiswa nezuro mutauriri weZEC amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vatoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanye mhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa. Vamukumbi vanoti zvakaita zeki zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Havana kupa korekitivhi mezha yavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose. Vakangoti vane urombo nezvakaitika. Saka kuti vachitinoti chagadzisa zvichidai havana kutipa ipasa. Saka hatigone kuimba navo.
Sachigaro sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira.
Maandidzi vanenge vachida kuti vanominete vanofanira kuchekera vega kutarisa vega kuvhota kutaona kuti mazita avo arimo here, mazita evanhu vanoda kunominetwa vanoda kuvanominete arimo here kuvhota. Zvino izvozvozvinenge zvimwe zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhauvakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we hit a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters, now having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatuwa mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare ririkundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainiwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Wetlands Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa. Tine vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauri wesangano iri Muzvare Amukela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvokuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Hari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi matsanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora eRTGS 58,284 muna zvita gore rapera yave kuda zviuru makumi makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki amai Indre takaedza vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereka nemwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti dzava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Asi patongotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekuno chaakwanawo zvokuvarayirwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara kuti tichida kudya. Tinozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tingova ne1-1. Mwana wangu ari kumayunivhesiti hazvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzeri kuizi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidza nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriro webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuchinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yesisi zvetu mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tirikushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tirikuona kuti maavhareji maboarding schools acharging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainfos ndoakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapato nzvuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika waenda kumawere.
Tinozviziva isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvoda zvatiomei mari yedu yakudhipirishieta ndo chokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzezara refirement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutungamiri ubato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekuswerushoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato reZANU-PF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwe ndo vanoti mapato anopikisa anosorosoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunga akatengwa neZANU-PF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora Vakato zivisa kuti vacha zinga nengo zebatora vacha misa zinenge zakunda msarudzo zema by elections. Arikuitwa mwanakurume kunyanga azvo dzakwikwidza dziri pasi pebatore Citizens Coalition for Change. Vachiti adzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato rezanupf rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe pamwe nenhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga rezanupf.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanhu ngakusaziva utongi hwemuZimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vemuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende chivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwezaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura-napatsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Asi chokwadi ba zanupf haitarise kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti rushinyo reZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti mwedzi uyo pane zviripo kana bvenzi rikapfeka hembe rikadongedzera mamatsa ayo richizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita basa ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, asi bato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu. Vanhu vakavhiringwa vakaziva kuti ibato revanhu. Ndokusaka kuri kuona kuti rushinyo reZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera but havaone rushinyo runodiwa. Tamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC ingai iringori MDC yangoshandirwa zita nekuti havana chazitati yachinja. Kutambura kwane veZimbabwe hakukodzerwa nemusangano wezanupf, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion them assumptions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza vanozvisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuya dzemaby elections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvikatuke kuizika. Vanhu veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda kuzvino pamaby election atatarisana nawo. Havambodzakanyike pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakabokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvido zvavanhu. Saka vanhu havambodzanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzheva, nokuti vanhu vatasana upenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere zveZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa nezanupf, munoti?
Tekutanga ndekuti vaZimbabwe vari pano vachazokudza kuti vakabhadharwa mari nezanupf, asi mukanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raakuti CCC vanongova netsika yekungopomera zanupf kana vatika vakundikana. Chekutanga, vakadzingwa vawilson lubek kumdc vakanzi vatengwa zanupf, vakanzi vapiwa pras munhu wezanu. Vakadzingwa vabiti vavice president vachamisa vakarohwa nevanguard pahavis house pire vakandozoponera nokutambukira motikari matangirai, vakanzi vatengwa nezanupf. Mangoma akabvapo achinzi atengwa nezanupf. takaita wakomana uyu werusha ujoka sikana takanzuwate kwa nisarikia kwa kutanga nepati ya MTC 99 resa wa pakasa wa changirai pakasa utusoka waka pita shakari mwe MTC atina kuzusia kuzo wano suti waka sumzi wazo chenge kwa nisarikia kwa chiri usarikia saka nya epo kumira sarikia finya enungu kwa nye wandenge wa kutikana.
Avanga vari nengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza vari parunare ku Britain ne Studio 7. Manzwa okubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare ne Studio 7. Munhau dzemitambo. Mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Muloshwa vanoti bhodhi reZifa rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
VaMulotswa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Akedi United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti maori azvakundikane kuAfcon.
Marizauti anogobuda sei iwo wakuru wakuru wacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi saka kusava neorder ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMulotswa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matano makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, manager wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mpurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCats United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZifa Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZifa vaXolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi Muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZifa board havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZifa Northern Region vanotivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezviro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yokudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutara kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsvika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 Ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa asi haisati yatora matano mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi TV siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo, asokuqala ukuthi abaphosta bephuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Kumele amaphosta kumele bebenela konke kumabhokisi lana uneneni ukuthi beshweze lomsebenzi. Into imali ecommunity lokuleshiwa ecommunity ukuthi pho-ke bebazekwanza nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezinjeyalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa elidolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awebhukama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunda. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi ukuthula i-sanitize ulayo imaski. Sanitize yourself every time. Ungoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekediswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osacatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emoteni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthena kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola letshumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi ncebakalayo le poison yangikhona ngathi ayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakhoamapholisa. So akuyachingisela ukuthi kazange yefakwe sam, hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkosiwa. But okuyinto endihlala ngakho kakhulu isikhona okokuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathesi zinda lokhu ziyazimnukisa umuntulwana asiyonto erayithi kulabantwana kulani lani la. So asiyonto erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi akakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala, so umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basigade umuntu wethu lo, umuntu yinhlanza. Uyonakala kathe bona uzwa njani kuyangiyethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Naro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community ukuvele ukuyephula isiko lomkhuba wendawo wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi abaphosta bephuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Kumele amaphosta kumele bebereadi benela konke amabhokisi lana uneneni ukuthi beshweze lomsebenzi. Kwinto imali ecommunity lokuleshiwa ecommunity ukuthi pho-ke bebazekwanza nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezinjeyalezi.
kulumeli sama polisi ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshi ezilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi wokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhitshiwe umgoqo owenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathintambo ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ngenxa yale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisithabala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila nayo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi ukuthi ulaye isanitize, ulaye imask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi kahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila. Kwafa abedlula izinkulungwane ezisichagalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisiro 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiya phela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphenyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade ziphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho yikuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze idokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba le isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sebevumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma ekhoti kufuze alandelwe, kube le-consistency ekhoti, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto emakhoti. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxotshile kubandla le-MDCT yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT asilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT kube brodala e-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuneninengi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezihleneyo ekhuluma loZulu ngazakwenza engavotelwa.
Yathi, omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayi bo, into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa, lathi siyalimela ilizwe lethu, ilizwe ngelethu sonke silabo baba.
Unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo.
I-White 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho. Izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti, ezinye zivaliwe ngendaba yamagesi, abasakwanisi lutho, abaselabo mkabo. So ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama
ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezijilikile lamaflows akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvillage 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo ubakhankasela ngamandla ngumnumzana mavuso jabalala
kanye 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 kanye
wathu into le ayisoze yafayafa ayisoze yenza njani ayisoze yafayafa izaphu ingangena phansi yevumvuluka laphana ilokhu izaphu bantu bakithi yafungelwa
kanye 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 kanye
wathu
holandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotela manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution i-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla la ngaphezulu bawasephansi i-system yebambileyo kakhulu ukwenza lokhu ibhothini ithulitensi kwaxotshwa imthova yonke khonapha
kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lephalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila ngimele istudio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
lokhu sikudaba lunye abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu bancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende uMahlangu uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 umkhankaso wakhe
ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo kathenakubi-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala kunyuzipepa ku-MP wabo se-reinsesting the following day hayi sekublokiwe so besekubabisele emuva in terms of futhi bezwe balethe izikhalazo zabo kuye e-parliament even though bengikwani futhi okunye bebesiangulesa la ngiphathele kwamanye ama-MPs besiye e-parliament bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu adesebenzela ebantwini angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engincintisana labo bonke ngabantu bangomama kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olekufini
ubona ingani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokhuyani ukuthi wesilisa ngenza ngcono
Lo ngonkosikazi Sicele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephumula kobulawayo ephalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalekaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namdako le-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke abakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatha sezindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalwecatha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda eDelta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaper Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni aduzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilapho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe nebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zemaNdebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zemaNdebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingqoqo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazo kuthi sesenze yonke into mayelana ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, iZanu-PF iyagijima, abeMDC babonele bayagijima, nalesi sokulale i-Triple C yenzela bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngakho phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwafana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha guys abantu basuka beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi wena at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents kanti sisilethwe lufu sizagcina sesifika mebhizotana sesilelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake elingaka linje so pena ususithi hayi I say inani elingaka sesiyinani elincane elingaka angithi even locezu lakololuqhunywayo lalo liyancithiswa futhi.
Iye lezwakala udaba lolu. Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota?
I think kukabili khona uma ukhanalisisa kahle. Kula lokhu ukuthi kunabantu aba-actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi party party ekuma elections awe Zimbabwe because iMatebeleland ya ignore mafya phambili ayila place ku political identity ye Zimbabwe chokuda bona vana nje abazivutukonga abazitshela ukuthi hayi thina asina voting and kwani kunaba unama party afana ne MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi sina vote vele ntwele so ngathi ngesindebele singathi siba lelithi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesithi hayi asiyekeleni lento nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa laba abasemathebeleni labameli izanu abasemathebeleni labameli MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona abamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebeleni nje isala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga esipili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti masuke aba ngisiyavota instead of uzuyehead khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so ipolitics kulaba besithu ayila meaning vele ayilethi cwala emganwini ayilethi mbida ayilethi nyama bese bezibuza ke ukuthi ngisiyadingana elayinini yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Thuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le lako kona kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebebona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye ababesithi kona mhlawumbe njengoba sokuye amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isiphendwane yezi ibusa lapha emadolobheni especially lapha koBulawayo kodwa akula into ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu agcine segive up in the whole system kodwa vele kanti vele uvote wakona sebezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho njani oluzatshintsha so ke kuningi sibili angeke ngathi kona umama umxolisile sibili uyitshayile sibili kwabana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe ikhona kwamntuna abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so siyaloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora nendawo ejishini ezinjalo ngoba ezenodea usuzibuza ukuthi why kanti sikhuluma so ama-centers ebodini lawa asebiswe ebantwini kanye sikuma-doorsteps nabo so kuyino ungabe sokusayehlula khona ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umtshela ekhala ukuthi hayi kukhatshana azoze ngifinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nako sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khona kwala futhi ngobona umele sikukhalelale mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankoni sokusidinga abantu bevele nje bengekho so maybe kanti bengikhona ukuthi kona maybe singake siyenze i-census le siye sibalane sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephela ndaba uzathola ukuvoti kurejista abanuegelwa abangu-16,000 ake sifanane sibone ukuthi kona vele ephela ndaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi siconsolidate sesivela maybe mhlawumbe ku-stage nale i-census ukuthi sibonte mhlawumbe siyehlobo sifuna ukucabangela into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayo umbusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi angabe ezibulele emavenkilini awephakama. Abazancintisa lokukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-fast 6 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.